akafunga kuene samba ine kuti tikuona kuti Zimbabwe Electoral Commission yedu yatinayo iyi haiti kuita basa rayo mumazvo, haitiita basa rayo nezvatakatenderana mubumbiro jare mutemo ratakapasa muna 2013. Commission inofanirwa kuva iri payakamira yega isiri under the Ministry of Justice. Tisakanyora konseni kuti iteizvozvo, tikanyora konseni kuti vanhu vaiite vasaitora voiisa mumahofisi avo for payment, but vaitevedzere. Saka tiri kuti zveti zvairi kuita zvekukana maelections hazitipa mitemo ine tiri kuti ngavamire izvozvo. Tiri kuti kana pasina zvasina kuita zvatakatenderana mubumbiro dzeremutemo zvavombomira kuita maelections.
Kunze kwavatsvangira ende vapi vamwe vakuru vamungati vaisa ruoko rwavo patsamba yenyenyunyuto iyi?
Kuna vaelton manguma vanova treasurer general weMDC Renewal navatendedit vanova secretary general weMDC Renewal vasainavo. Tine mastudenti asaina nevanotendesa mumisika. Tina kuti mukuru wematicha asainawo Dr. Zhao.
Muri kutarisa kuti muwane masignature mangani?
Tinoda kuwana masignature zviri makumi maviri.
Saka kusvika pari zvino makwanisa kuti muwane masignature mangani?
Tawana zviri zvina nemazana mashanu nematanhatu. Muchirungu ndingati tawana 4,757.
Kana mapedza kunyora tsamba yenyunyuto iyi kana kuti petitioni iyi, muchaiendesa kupi?
Taendesa kuzeti, tonopawo makarau, tonopaiye makarau kuti aone zviri kufungwa neZimbabwe, tomuudza kuti iyeyi hatisiri kufanirwa kuramba ari pazeti, anofanirwa kuenda kumba togadzira imwe zeti iri independent.
Ko izvi zvikasaitika munoita sei mapedza kuita petitioni yenyu mazeki yoramba iripo?
Kana vakasateedzera zvinge zvatagwa nevana veZimbabwe, zvinoreva kuti ivo havachisina nesinesi yekuramba variripo pautungamiri hwavo. Tisaisevane veZimbabwe chaita zvinoita kuti tichavarijusa kuti vanatsokunzwisisa kuti havatatumiriri.